Honorable Joana Mamombe, Muzare Cecilia Chimbiri, Muzare Nesai Marowa, wari kudzoka kudare kwarere Mrs. Scott Mangwana Musoe Mande. Panyaya ya Muzare Cecilia Chimbiri na Honorable Mamombe, pawari kudzoka kudare vakatarisira kupihwa mutongo wavo pabail application yawakafaila yakaitwa na magweta avo mukoma Charles Charamba na Jeremiah Bhamu weZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Iyi mhosva iyo yavari kupomerwa apa.
Yekuti vakaadhiresa press conference panze peHarare Municipal Court musi wa25 February vachinyunyuta kusungwa kwamukoma makomborero haruzivishe uyezve vachiti mutungamiri wemapurisa waGodi Madhanga wasiye basa nekuti vanga vachivapomera mhosva yekuti yekutadza basa.
Ko, nyaya yamuzvare Netsai Marowa yakamira sei?
Panyaya yamuzvare Netsai Marowa ari kupomerwa mhosva yekunzi ari kunzi aka undermine kana assaulting mupurisa anowana ari kudzoka kudare mangwana zvakare musi wemande pari kutarisirwa kuti magweta ake pavachatoenderera mberi nenyaya yebail application yavo kuti muzvare Netsai Marowa vatongwa vachibva kumba.